tirisimba gevaragazo ngo tipisa mama ndaga mutisi yakubema katunodanana neni erekana nekubema ah yaive nyaya yekutomwa hanzi utsi unondidzingira zvitoma ndikationa sva jana anoda mukwasha anorova guwe hapana hapana bationa ka kudira kunokanganisa rega ndikutsuma manditori singa gevaragazongotipisa ndiri singa gevaragazongokangamwa short memory ndangozara nemamemories saka ndiri singa gevaragazongotipisa zvekuti ndanga ndaingeja mama motombokanga ndikuda blesa rekuti timbotandara geva hapana hapana rakaramwa geva rakabuka zvakawanda ranga rakabukana nababa ranga ratongomirira rapcha rife richikweva hanzi ndova ndichikweva geva mama nditori singa geva rakazongotipisa ndiri singa geva rakazongokangamwa short memory ndangozara nemamemories saka ndiri singa geva rakazongotipisa